Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, January 31st, 2017. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Chioniso Jani. Tonight we are looking at the campaign urging young people to vote in the 2018 general elections.
Let's get connected on Facebook at VOA Studio 7 and on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
You can also call us on the numbers directly on 001-202-619-2077 to give us your contribution.
And we are streaming live on Facebook at on our website. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com. Various civil society organizations and political parties have started lobbying young people to register in large numbers so they can vote in the 2018 general elections. One such organization is the Women for Women Zimbabwe, which is pushing a non-partisan campaign targeting young women for voter education called She Votes 2018. Several other initiatives by other players are also playing out elsewhere.
The country is quickly slipping into full election mode, with the Zimbabwe Electoral Commission saying it will start compiling a new voters' roll in May using the so-called biometric system. And since young people constitute the main voting demographic, campaigners say they should play a front and center role in the 2018 coming up elections.
And today, young people gathered in Harare under the so-called hashtag Leave No Youth Behind 2018 movement, talked about the importance of young people to register to vote when the voter registration exercise opens up in May. You will recall that the Zimbabwe Electoral Commission has said that it is trashing, it is doing away with the old voters' roll, which has really been condemned by many political players for years. So that role is being thrown in the dustbin, and the Zimbabwe Electoral Commission will be compiling a new register for everyone starting in May, according to ZEC chairperson Rita Makarau. So regardless whether you have voted in the previous elections or not, come May, you will have to register anew. Otherwise, you will not be able to vote in the 2018 general elections. Alinga balijona njani sapole Zimbabwe. Kutivana loko kuhlelo lwabasa kulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje si kangela imizamo yenhlanganiso ezizimeleyo. Kanye lamabandla ikakhulu aphikisayo eyokuhuga abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo njalo babhalise ukuze benelise ukuvota lapho okuzaqala khona uhlelo lokubhalisa abantu ngenyanga kaMay. liza kumbula kubana i-voters roll ebivele ikona kayisasebenzi izek itete yayijikela kathana ngoba ibile nkulumo abantu abaningi ikakhulu abamabandla aphikisayo bebesithi ibisetshenziswa ikakhulu libandla leZANU PF ukuqilibezela kukhetho ngoba bekulabantu abaningi asebafayo ekade bebalwa labo njengabantu abavotayo kulolo luhlu ngakho abasakhulayo ikakhulu njengoba beyibo abaningi kakhulu elizweni bayakhuthazwa ukubana bebhalise ukuze bevote ngomnyaka ozayo chirongwa ndechenyu veduwe chirongwa chevechidiki chirongwa The Connection nyaya iri mugango nhasi inyaya yekurudziro yevechidiki kuti vawanikwe vange vachinyoresa kuti vagone kuvhota musarudzo dza 2018 apo pachatanga chirongwa chekunyoresa nemwedzi waMei mucharangarira kuti ZEC yakataura iyo kuti iri kurasa gwaro revavhoti kana kuti voters roll yagara ichishandiswa nekuti vemapato anopikisa neveruzhinji vagara vachinyunyuta vachiti voters roll iyi haina kumira zvakanaka uyezve yanga ichishandiswa nebato reZANU PF kubiridzira musarudzo. Saka pane kurudziro kana kuti makampeini ari kubuda kumasangano akasiyana-siyana uyezve vezvematongero enyika vachikurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa muna Mei kuti vavhote ndiyo nyaya iri mudariro chichi nhasi.
So looking at the biometric voters' role, we find out there are things that it can and cannot do. For example, one of the things that the advantages of the biometric BVR is that it speeds up the process of voting and the voting registration. Secondly, the process is more accurate than the way we used to know it. And the thirdly, it's transparent and more security features are involved. But one of the things it cannot do, it cannot change the human behavior or attitude. So if you are going to vote, you're going to decide to vote. And secondly, it will not fill the political vacuum. It's something that each and every person should do and should be obliged to do. Secondly, it cannot replace the human oversight. So if you decide you want to vote, then go and vote.
And one thing to make clear there, the biometric system will only apply in the registration process. Otherwise, the voting itself will not be in the biometric form. That, according to the Zimbabwe Electoral Commission. We have our first guest tonight. That's activist Pluto Ntabende, who will be, releasing a book at the weekend that, talks about youth participation in politics and why really young people should vote in the coming elections. And Ntabende, good evening and welcome on Studio 7, The Connection.
Good evening to you too. Thank you very much.
Yeah, tell us, why did you see it fit for you to write this book? Why take it upon yourself?
In issues like this, I think it is important that some of us as the youth stand up and participate and really be active in encouraging others to participate, because this is an issue that affects us all. And our country at this moment is not really going in the right direction. So someone should stand up, and I expect it to be one of those people.
I was reading a quote that you have in your book, The Political Dilemma, and it says, just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you. Can you explain what this was, what you're trying to say?
Well, Most people, you'll find that they have a negative perception of politics. We think that politics doesn't affect them in their personal lives. Mm-hmm. But when you look at the Zimbabwean situation right now, we have a very high unemployment rate. Most companies have shut down here, and people do not really have their freedom of expression. It is there in the Constitution, just in words, but after expression, you get arrested, you get beaten, and people are still disappearing. Really, politics affects every part of our lives.
Ukugolunyo ukukhetho olwedluleyo eminyakeni edluleyo ntabende singathi kuba na abasakhulayo bebengaphatheki ngobunengi ekuvoteni ubona kusiba lotshintsho yini ngomnyaka ozayo. I think we might have lost Ntabende there, but we will be connecting back with him shortly.
Mm-hmm. And right now we're going to be talking about the, as we continue with the BVR, we're going to talk about some of the advantages and merits again on the BVR registration. And that is number two, it allows multiple voting, which is actually a very important advantage compared to what we're facing right now in our past voting experiences. Secondly, one of the things, it's reliable information. But one of the things as well that people have said that about the BVR, and we're hoping the expert, Mr. Chidandaro, Dr. Ndandaro, who is going to be with us, will talk to us about how it's going to help the young people in terms of voting to understand the pros and cons of this mechanism.
Indeed. Now we are joined by Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is rolling out the campaign that we talked about earlier. The campaign, hashtag SheVotes 2018. Amaika Denga, tinomu gamuchirai muchirongwa. Mungati chirongwa chenyu ichi, chiriku gamuchirwa sei neveru chinji kwa muriku inda. Takaona shundura fura maganga muriku Bulawayo.
Shondo paseri peiroro takanga tiri muHarare ende chatiri kuona ndechekuti pamisangano yatiri kuita iri kuramba ichikura vanhu vachinzoone zvechirongwa ichi ende tiri kugamuchirwa zvakanaka seri kunyanyanya nemadzimai echidiki nekuti ivo vari kuti vane mufaro wekuti pane avarangarirawo nguva ino nekuti kazhinji vanokanganwikwa muno muZimbabwe mune mapoka akasiyana-siyana nevanhu vanenge vachinzi vari ebit marginalized panotariswa madzimai kazhinji panongonzi madzimai nje panotariswa madzimai echikuru kunyanya ndosaka muchiona kuti izvezvi pamasita aya 6 akanzi achengeterwa madzimai ekudare reparamende kwakangokwanisa kuenda madzimai anokwana matatu ari pasi pemazera 35 wozotiwo kana panzi mayouth kazhinji muZimbabwe mukanzi youth munofungwa vakomana vechidiki hamunyanyi kufungwa kadzi saka unoona kuti mukadzi wechidiki mudzimai wechidiki haana paari kukwana haasi kunyatsogamuchirwa zvakakwana mukategori yemadzimai haasi kugamuchirwa zvakakwana mukategori yemayouth ende mukatarisa manje pakuvhota makore ese apfuura vanhu havane nhunha dzakawandisa asi dzisingagadziriswe uye havasi kupinda munyaya dzekuvhota idzi nenyaya dzokuti panga pasina anga ati ambovapawo mukana wekuti vatange kutaura kuti nhunha dzavo ndedzei zvavanoda kuona zvichigadziriswa kutivo vakwanise kubuda neuwandu hwavo vachinosarudza vatungamiriri vanotsaura nekudayira kuzvido zvavo izvi.
One of the things, and noda kukuvunza ndezvekuti, what are the challenges young women are going through? Is it because of school informa? Is it because they're being marginalized? And what is the way forward?
Okay. Isusu pakutaura kwatiri kuita nemadzimai misangano yatiri kuita izvezvi ndeyekuteerera zvavanotaura iwo isi tiri vamwe vavo asi tinoteerera futi noti hatingazivi zvese zviri kunyanya kubuda ndezvekuti chekutanga chinoita kuti madzimai echidiki asabude kunovhota inyaya yekushaya dzidziso pamusoro pezvekuvhota zvacho saka vazhinji vavo nenyaya yekusanenge vasina dzidziso vanozongoteerera chese dzimwe mamwe atingati machannels of media anongotaura kuti iwo zvekuvhota nezvematongerwo enyika zvinozoita kuti utariswe kana kuti semutengesi dzimwe nguva utagetwe even nevanhu vanenge vachiita violence saka vanozvitya vanofunga kuti zviri nani kuti vagarire kunze asi kana vachinge vawana dzidziso yekuti aiwo ikodzero yako zvakare neresponsibility yako secitizen kuti unge uchiparticipata tinoona sekuti vachaparticipata zvakanyanya chechipiri vazhinji vavo havana kugutsikana havana gutsikano neprocess yeelection maitikiro ainoita ndingangoti havana confidence nayo nekuti vazhinji vataitaura navo vaitaura kuti aiwa ini handisati nambovhota kana kuti ndakambovhota asi pese ndinoona sekuti pane zvimwe zvisingafambi zvakanaka panenge pachiitwa election iyoyo asi hazvizogadziriswa kunyange vanhu vaenda kumatare edzimhosva hapana anozozvigadzirisa zvinhu izvozvo pedzezvo kwekupera kwezuva tinopedzisira taakugadzikirwa vamwe vatungamiri vatinenge tisingaone sekuti ndivo vataita sevasarudzwa neruzhinji saka izvozvo futi zvelack of confidence in the process zvimwe zvezvinhu zviri kutadzisa madzimai echidiki kubuda chetatu I think chiri mostly administrative vari kuramba vachitaura nenyaya yekuti ivo vazhinji vavo havasi kumabasa havashande zvakare vane mhuri dzakakura dzavanoriritira wozoti musi unonzi kuvhotwa panonzi kurejistwa nzvimbo dzacho dzekuitira zvinhu izvozvo zvinoiswa kure especially kumaruva zvinoiswa kure nekwavanogara saka kuzokwira mabhazi kufamba kutevera nekudi zvinhu zvinovanetsa zvakare saka chimwe chinhu zvavaida kuti chigadziriswe ichocho I think pazvashoma zvandataura izvozvo maonero atinoita kuti zvinhu zvingagadzirwa ndezvekuti isu semadzimai echidiki tichibatana tichiramba tichiunganidzana kudai tafunga kuti tichaedhawo zwi redu kune avo vari kukumbira maelectoral reforms kuti aitike election isati yaitwa kune avo vari kuti zeki ngaigadzirise mamwe maadministrative issues anoikaita kuti election isave accessible kumunhu wese izvozvo tichange tichizvikumbira zvakanyanyisa chetatu tiri kubuda kunopinda kwese kwatingakwanise kupinda mungava mumatownships muno mumaguta tigopinda nekumamisha kusvika musha wokupedzisira sera chaivo tingotaura nemudzimai wese wechidiki kana zvichireva kuvateera kuzvibhorani kana zvichireva kuvateera kumakliniki tichienda nedzidziso tinonzwisisa pane maprocess anoita kuti tigumizwe kukwanisa kuita zvinhu izvozvo asi zvinhu zviri paurongwa edu hwokuti tichada kudzidzisa mudzimai wese wechidiki kuti zvakakoshere kuti avhote uye kuti anzwisise kuti munhu waanonovhotera achimusarudza kuti amumiririre ane chekuita nechinhu chese chinoitika mukati moupenyu hwake mararamiro ake zuva nezuva chingochadyiwa nevana kana kunyangwe nemafuta aachashandisa zvine kuenderana neelection aya election haisingori yen event inongoitika vatungamiriri vatinosarudza ndivo vatungamiriri zvakare vachange vachiona kuti upenyu hwedu unenge wakamira sei saka dzidziso iyoyo tiri kubuda nayo zvakanyanya ende hatisi kumira ende tichapinda pese patingakwanisi tichipinda nedzidziso yekuti chakanakira kuvhota chii uye zvinonzi kuvhota chii uye musati kuti uzive kuti hapana anoziva vhoti yako yakachengetedzika zvinofanira kunge zvichidzikanwa zvakare izvozvo kuti madzimai echidiki apinde neelection
Abasanda Sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo the connection lamhlanje sikhangela indaba yokukhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukubana babhalise ekuqaleni kohlelo lokubhalisela ukuvota ngoMay ukubana benelise ukuvota phela kukhetho luka-2018 ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo lizwe lapho unkosikazi Morina Kademaunga owenhlanganiso ye-Women for Women Zimbabwe ungu-coordinator ekhuluma ngohlelo lwabo olwe hashtag SheVotes 2018 uhlelo olukhuthaza ikakhulu abasakhulayo abangamantombazane ukubana babhalise yikho ukubana bavote ke ngokhetho luka-2018 abathanda ukusixhuma lingathumela imbiko yenokusincwatshana nje kuWhatsApp kumbe lisitshayele ucingo khonapha sixoxisane elani emoyeni uhlelo ngolwenu
Mm-hmm. Well, joining us right now is Dr. Chidandoro. How are you, doctor?
Thank you. I would like to correct you. My name is Dr. Samuel Chindaro. I'm fine, thank you.
Oh, thank you, doctor. I was reading an article and you were talking about managing risks. And one of the things you mentioned is that there has to be enough or adequate time for testing of the biometric registration system. Can you tell us more about that?
I'll start by what is actually involved when you're talking about a biometric voting system. The complete biometric voting system has got three stages. The first stage is the biometric registration, where you actually go around and register people, collecting their biometrics, that is their fingerprints and their faces, etc., and some other data which you can collect at that stage. The second stage involves deduplication of the voter's roll. Now that you've got that database, you now to deduplicate it so that you can take away people who have got multiple registration. And then the third part is actually verifying those voters on 14 days. So the you are verifying that the person who registered is the person who is actually present now in presenting their biometrics. What ZEC has announced is one part of that voting process. And they are saying that for the voting system, only the voter registration part is going to be biometric. So that cuts the process. That is one third of the process. So I think in terms of time, if they are just going to implement voter registration, they should be able to do it by July 2018, as they predict. But what I find inadequate in the process, that if you use it for voter registration only, you are just going to be compiling a new voter's roll, but you are not going to be using that voter's roll on the voting day in order to verify the people. So I find it difficult to reconcile how ZEC are going to implement that.
So, Doctor, are you saying it's incompatible, it's kind of difficult to use a biometric voter's roll in an election that's not electronic, that's not biometric?
You can separate the three processes, isn't it? You can separate the process of voter registration and voter verification. But if you are using biometrics for voter registration only, we are essentially not doing a biometric election. We are having a biometric voter roll. So it's just a new voter roll which contains biometric information for the various voters. I'm not saying that is a good thing, because we can eliminate the multiple registration and we can provide mobile voting. I remember my sister, Ms. Kadema Ongaizek-Morin, was talking about accessibility, mobility, and there are some other people who are disabled. So if you are using biometric registration, you can use mobile voting, using mobile biometric acquisition devices, and you can reach all those remote areas, which you cannot normally do in other processes. So biometric registration is a good thing for cleaning the voter roll, but it is not. If it is not implemented fully, but it is not used on the voting day, I'm finding it difficult to see how that can actually improve the voting process. Because for you to go to a polling station and to be verified, because in order for the elimination of multiple voting or people posing as other people, got voters, etc., you have to go to a polling station and present your biometrics. And those biometrics will be compared against those that are on the voter roll. And then once you are verified, you can go ahead and then cast your vote. But if they are not going to use it for the voting day, then it is inadequate. What we have improved the voter roll, which has been, that was the biggest complaint from participants, that the voter roll is not clean. So we'll clean the voter roll, but the voting process itself cannot be improved if the biometrics are not used on the voting day.
Dr. Chindaro, muno taura kana kuti muno kuluma kana kuti zvese?
Ndino taura.
Muno taura. Ndisandadzoka kwa Mori, ndimbotsanangurira vatereri ngesichazisele. aba laleli okukhulunywa ngu-Dr. Samuel Chindawo lapha esingathi ingcwethi kundaba zama biometrics ukhuluma ngokuthi yena kuyamzimela ukubona ukubana kuzasebenza njani ukuthi iZEC iqoqe uluhlu olutsha lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll isebenzisa lokho esithi yi-biometric system into zemichina phela okwamakhompyutha okuthathwa kona ama-fingerprints kufakwa kumakhompyutha uthi lokho kuzaba nzima nxa kuyukuthi kuzakwenziwa khonoko kuphela kodwa nxa sokuvotwa kungasetshenziswa i-system efanayo e-biometrics kuvotwe nje njengenjayelo njengoba likwazi ukuthi ngendlela ebelivota ngayo eminyakeni edlule okuyinto iZEC ethi kuzakwenzakala isaka ba Dr. Chindawo mungati ne mamwe manzwi amuzi kuona chirongwa che biometrics chi budirira here
ndiri kutaura ndezvekuti chirongwa chebiometrics chichatibatsira kuti tigadzire voters roll in clean tinokwanisa kugadzira voters roll in clean tinokwanisa kufamba kunosvika munzvimbo dzataisakwanisa kusvika kugara maremote areas tichishandisa mamobile registration devices tichikolekta mabiometrics mafingerprints nefesi togadzira voters roll nokuti iri kushandisa biometrics vanokwanisa kubvisa maduplicates totara tine voters roll iri clean but ndozvatinenge tangoita chete kana tisingakwanisi kuzoshandisa voters roll iyoyo nebiometrics dzacho musi wekuvhota nokuti pamusi wekuvhota munhu unofanira kuzosvika woratidza zvipfeko zvako nefesi yako vobva vatarisa vakukombeya nezvinenge zviri pakompyuta kuti zviri kuenderana newe here ndiwe here John kana kuti ndiwe Joseph ari kuclaima kuti ndini John then wokompeya kana vaona kuti ndiwe zveshure because mabiometrics anoenderana newe chete then wopiwa kana riri ballot paper wopiwa ballot paper rako woenda wonovhota ndiko kushanda kunoita biometrics voting system kana iri complete but pari zvino tiri kushandisa biometrics kuregista chete saka tingataura nezvebiometrics zvakawanda steric but zvatiri kunatsogadzira pari zvino nezvekuti tiri kugadzira voters roll no1 iri clean inoshandisa biometrics hatisi kushandisa biometrics kuvhota sokutaura kwakaitwa neZEC and chikonzero chizhinji chandinonyanyoona ndechekuti nguva inoda kuitwa zvinhu neZEC inguva diki kuti vakwanise kutraina vanhu vari local vanhu vomuzimbabwe vanokwanisa kushandisa maequipment ebiometrics nokushandisa makompyuta acho zvinoda nguva yakati rebei kupfuura nguva shomanana yatinayo saka zvinoreva kuti pamusi wacho kana zvanhu zvichida kuzoitwa tinenge taakuda vanhu vekunze vakawanda vanenge vachibatsira kuti prosesi saka ndinoona kunge pane ipapo ndopari kunyanyonesa kuti tisange tine vekunze vanenge vari pomufisi wekuvhota ndo maonero angu handona zvino.
Thank you there, Dr. Chindawo. Please do stay on the line. Chichi, we have a listener before we go to Gade Maunga.
Magadiko, Abel Mputi.
Abel Magadiko.
Aywa, tiripo muno farere?
Tumewe Magadiko.
Aywa, tiripo. Tiude mafungiro enyu panyaye biometriki.
Ndinoona pano chirongwa chakanaka chaizvizvikiso dai vakanga vakagara vakachiita kudhara nokuti makombyuta haana kutanga naafrica akatanga kudhara saka maonero atiri kuita isusu tinoona kuti manakiro atangaita ndeyekuti
halo muchiripo here
halo
Hello, Kola, are you still on the line? Vamu vuti, mochiri parunari.
Hello?
Vamu vuti, mochiri parunari, iri. I think we might have lost that caller there. Asi timbozo kira kuna amaika demaunga. Amai kadema onga mungati inyaya yakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachinyoresa kuti vange vachivhota nekuti tamboona musarudzo dzapfuura panyaya marallies panyaya mirizhonga vanenge vachimhanya mhanya vechidiki kunge vari kutengesa mvura inopisa asi kana pa muzuva resarudzo vakawanda havazi kuenda kunovhota inyaya yakakosha kudi yakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachivhota
ichokwadi makore akabvaya zviti vechidiki vazhinji vanongowanikwa iko kumisangano nemapoka akasiyana siyana variwo vanopururudza variwo vanokanda matombo variwo vanoshandiswa kunyomba kanguva zhinji vanoita izvozvo vangopuwa kana berosomasoma masikadhi nezvimwe zvakadaro vosiyira sarudzo nebasa kuvashomashoma vanova vechikuru chete isusu chatinoziva ndesekuti kana tichitarisa demografi dzemuzimbabwe tinoziva kuti vechidiki vanokonstituta over 70% yepopulation vanhu vechaita makore ari under 35 18-35 theyconstitute close to 60% yepopulation yedu yemuzimbabwe kureva kuti vanhu ivavo madzina echidiki zvese nevarume vechidiki nevakomana nevasikana vakabuda neuwandu hwavo vakabatana vakanoenda kusarudzo zvichabuda musarudzo iyo zvinenge zvakanakira ramangwana rezimbabwe nekuti ava vanhu vechidiki vasiri kutarisa nyaya dzemumabasa nyaya dzekuvandudzwa kweupfumi hwenyika vachiri kutarisa nyaya dzerunyararo nekuti zvinhu zvinovaafecta mazuva ose vazhinji vari kutarisa kuti nyaya yekuti zvikoro kusanyanya kudhura especially zvehigher education vamwe vachangobuda mumasekondary schools vanenge vachitarisa ramangwana rakanaka saka vanhu vavanopinda musarudzo vachinosarudza vanhu vanenge vachiona kuti ava vari kutarisa kugadzirisa nyika nekuona kumberi kwairi kuenda tikasiyira nyaya dzekuvhota kuvakwegura chese aiva vachasarudzana pakukwegura kwavo ikoko vakarudzana pakukwegura kwavo vachaita kuti zvinhu zvinonakira iyo panguva shoma shoma yavatara nayo isu tosara tichitambudzika saka zvatitaisa ndezvekuti izvezvi segeneration hatina tata tisaitawo kune generation iri kumashure kwedu vakarwa hondo vakaenda vakanouya nenyika vamwe vavo vanofunga kuti vatova vavo saka vanobva vatoo kupai nekuti zvatinoda kuita zvinozvo zvinozvo asi tinoziva kuti vatosvaike zvino tisafanira kuchiva matosh bearers senyika saka kana vechidiki vakabuda vakawanda hazvinei nebato kuti abva kubato ripi vechidiki akapinda muballot box achanovhota zvinoita kuti yavane basa zvinoita kuti yavane mishonga muchipatara zvinoita kuti yavakwanisa kuenderera mberi nechikoro zvinoita kuti vana vake vari kumashure vasatouya kana vachiri vadiki vazokwanisawo kupinda chikoro nekurarama upenyu huri nani saka izvozvo zvokuti vechidiki vhoti ravo inosechiwa futa ndozvakanyanya kukoshera vechidiki vabude muvhota kana tisina kubuda aiva tucharamba tichitongwa nevanhu vanenge vasingatarise kumberi kwatiri kuenda uye tichasiyirwa nhamo nezvikwereti zvinenge zviri zvenyika zvisimbunze zvedu tichiramba tichitekiswa tichiramba tichirwadziwa kana tichida kuda mukurwadziwa uku chokwadi chaicho ndechekuti mhiri yei pakuvhota ipapa tikavhota neuwandu hapana tichabuda musarudzo chokuti chingakwanise kana kuzotidigurwa asi kana tiri vashoma hazvinese kuti zvitidigurwe zvinenge zvabuda musarudzo saka ndeinayo yatinokwanisa kutoprofita nayo our choice and our vote yekubuda neuwandu hwedu saka tongokurudzira kwese kune zvitarise pauri ipapo tarisa kana kunyange shangura wakaseka tarisa kuti hauna kana hauna basa pari zvimwe zvauna kana tarisire kuti upenyu wako humangwana huchakumira sei zvinogadziriswa sei nevhosi yako iyeyo saka gara watorejista pari kutanga registration ipapa muna mati wogara wakamirira kutama yaelection tibude neuwandu hwedu tinoita sarudzo inochengeta remangwana rezimbabwe
nkosikazi Maureen Kademaonga ekhuthaza abasakhulayo kuba nalungavulwa uhlelo liyebhalisa ngobunengi chichitimbotora mtereri uyauya tisati tainda ku-another our latest guest who just joined in.
Mr. Mvuti?
Maureen, how are you?
Madzoka, mangamushitaura.
Ndangati chidiki chirongwa chebiometric voting chakanakisa nekuti hapana ndoona fanika chakanakisa nekuti hapana munhu achabirira achaisa maghost voters vaya vakafa vaya hapana achazviita nekuti iwe unenge uchiinda nechitupa chako netinga prikirake manje munhu wakafa hamuki achiinda netinga prikirake kana zviva zvokuti aozimaaresiti mamwe aizozi maextension receipt ekuvhotesa aya ataivhotesanawo 2013 aya haachaishandi nekuti hapana munhu anenge achiinda achinoita reregister achinopiwa chine chipepa chekuti avhote futi.
Aiwa, tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa. That was our caller there. Moving on, we are joined now by Glanis Changachirere of the Institute for Young Women Development. She's currently here in Washington, and today she had a presentation on young women's political participation in Zimbabwe at the National Endowment for Democracy here in Washington. Ms. Changachirere, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
In a brief, tell us about your presentation. What was it all about?
So from the topic, as you were saying, I was focusing on talking about young women's participation, acknowledging the different structural and systemic challenges that inhibit young women from participating in public and political processes, and recommending strategies that ensure that as civil society does its work, as political parties engage, they are also able to ensure that they are inclusive of young women. And they can only do that by using strategies that are sensitive to the different structural and systematic challenges. So, for example, tinoziva isusu kuti kuZimbabwe kune issue yekuti tine magender roles ekuti madzimai echidiki ndivo vanotarisirwa kunge vachiita zvemabasa epamba. So kana civic society ikadaidzira misangano be it yekutraina community yedu on zvinhu zvakasiyana-siyana, mapublic processes anenge achiitika, dzingave nyaya dzemabudgeting, ndanzwa vamwe vatauri vanga vachitaura nyaya dzevoter education, tinoona kuti madzimai echidiki anosara kumba vana baba vachibuda ndivo vachinodzidza nezvevoter education. Saka tikazenge tasvika panguva iya yekuti, for example, they need to vote, tinowanikwa madzimai echidiki aya vasingazivi kuti procedure yacho inofamba sei, uye nenyaya yekuti vanenge vachisara vachisara muzvidzidzo zvakawanda, zvinoita futi kuti zvido zvavo nezvishuwo zvavo zvisawana vanozviendesa mberi. So ndanga ndichiedza kupa mienzaniso yemastrategies anogona kushandiswa nemaorganizations akasiyana-siyana kuitira kuti vavandudze participation kana kuincluda izvi remadzimai echidiki in political processes.
Mm-hmm. How has the response been so far in terms of, from what you've observed, do you think the women are ready? Do they want to participate? Imi munoti chine maonero enyu?
Young women really want to participate. They are ready. Mm-hmm. But the challenge to begin with is the issue environment is very conducive for their participation. Tinoona isusu kuti zvikuru sei nyaya dzezvamatongerwo enyika idzi dzinoinvolva nyaya dzemhirizhonga. Takatarisa muZimbabwe nedzimwe nyika muAfrica, mhirizhonga iyoyo inoita kuti kunyange madzimai echidiki vachida kunge vachiparticipata vanopedzisira vasasaendi, nekuti panoitika mhirizhonga iyoyo hongu inogona kunge ichiafecta vanhu vese, but ivo they affected in a more difficult and different way. Ndipo panouya nyaya dzezvinana rep, panouya zvakare nyaya dzekuti dzimweni dzenguva vanokuwadzirwa vana vavo kuti vadikani vavo vakatarisa, zvinova zvinhu zvinonyanya kubata-bata madzimai zvikuru. Totarisa zvakare nyaya yekuti dzidziso yacho inopiwa yekunzi madzimai ngaaende kunoparticipata sezvandambotaura inoitwa nenzira dzinoita kuti madzimai echidiki vasawana mukana wekuparticipata. Nguva dzinoitwa maactivities kana kuti dzinoitwa dzidziso nemaboka emacivil society organizations inguva dzekuti madzimai echidiki vanenge vachitarisirwa kunge vane zvimwe zvavanenge vachiita kudzimba. Totarisa zvakare nyaya yekungotarisirwa pasi nekuda kwetsika dzedu nemagariro pachivanhu pedu pekunzi mudzimai wechidiki anoonekwa semunhu asina nebasa rese, they are less citizen and they are less human to their male counterparts, zvinhu zvinovadzikisira, and at the end, it kills their confidence. But iwo chishuwo chokuti vange vachiparticipate chiripo. So mukubuda kwazvaita pandaita presentation yangu nefeedback yandanga ndichiwana, pane zveshuwa chidokwa dokwa chekuti ma strategies iwawo andanga ndichitaura nezvawo anofanirwa kuti adzidziswe kumadzimai echidiki akawanda, nekuti mamwe acho anovabatsira kuti vange vachidila neconfidence dzavo. Mamwe acho anovabetsera kuti vange vachikwanisa kuaddressa the fear yavanenge vanayo yekuti tikaparticipata, what then happens. So that needs to be dealt with. Uyezve maboka akasiyana-siyana vari kuti ivo vane chishuviro chekunge vachinzwa zvakawanda kubva mutsvakurudzo yananga ndichiita, kuitira kuti zvivabatsire kuti pavanogadzira maprogramu avo as civil society, as donors, they are also taking into account the different barriers that affect young women's participation.
Thank you very much. Can you hold on while we talk to Dr. Ndendera? Dr. Ndendera?
Hello?
Hello, doctor.
Hi, I'm here.
How are you?
I'm great, thank you.
Please share with us your experiences right now and in what you've been gathering dealing with young women in terms of educating them on voting.
And by the way, she's Dr. Chipo Ndendera. That's her full name. And Dr. Ndendera, please go ahead.
So I think when it comes to young women's involvement in politics, women are eager to be involved. Women are the majority of the population, and in particular young women. But as you've rightly pointed out, there are concerns for young women as it relates to violence. So there's a lot of violence in elections in Africa, in Zimbabwe in particular. So women will often report that they are staying away from politics because they don't want to be attacked. But there's also this stigma when it comes to activism, where people think that being an activist is a bad thing. And so women then refuse to engage because they don't want to be stereotyped. They don't want people to assume that they're not good girls, if you will. But I think we're seeing that things are changing. So She Votes is doing a lot of good work around the country in educating young women on the importance of their engagement, on why they should vote, and really understanding that if you don't vote, then you don't get to complain. You don't get to talk about why things are the way they are, because your vote is your right. Your vote is your way to converse with government. It is your way to choose the people that represent you. So I think young women are aware of this, and they want to be engaged. We just need to find the resources and to create safe spaces for people to be involved.
Ko munogona kukhuluma Ndebele?
Angikwanisi ukukhuluma, ngiyadobadoba, but I can speak in Shona.
Okay. Dr. Chipo Ndendere ukhuluma ke ngokuthi kulama challenges ikakhulu ekuhugeni abasakhulayo abangomama lapho kuba na baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe njalo babhalise ukubana bavote kukhetho oluzayo. Hatshi kukhetho oluzayo kodwa la kolunye ukhetho lwedlule uyatsho ke ukubana abantu abangomama esikhathini esiningi bahlehla nyovana bahamba emuva. Kodwa umbiko esiwuzwayo uphuma kubo bonke esikhuluma labo kulolu hlelo bathi hayi sokwisikhathi senu bontanga ukubana libopha amajambo nxa luvula uhlelo lokubhalisa lihambe ke indlela zivuthwe liye emasenta lapho okuyabe kubhaliselwa khona livote njalo kukhetho oluzayo, ukhetho luka 2018. Ngoba akusizi ukubana lingabhalisi lingavoti lithi selinqobile ibandla iloba yiliphi kumbe sithi lona lezanu PF lana lele likhala ngalo okwamanje elibusayo lingathi selinqobile njalo ngo 2018 umuntu engavotanga sekhala ngokuthi ye izanu lokhuya. Hayibo, umlando ukuwe njengontanga, njengomuntu weZimbabwe, njengomntwana weZimbabwe njengomntwana olelungelo lokuhlahla indlela yakhe ukubana uphatheke kwela kusasa lakho uphatheke kukhetho nxa luvula uhlelo lokubhalisa uhambe uyebhalisa ngelanga lokuvota uhambe lawe uyevota labanengi yiyo i-politics yiko okwenziwayo ku-democracy abantu bayazikhethela phela uhulumende abamfunayo ungakhali nxa ungavotanga wena ulalo ilungelo lokuvota sithathe umlalelo kwamanje umnumzana Mhlanga siyakwamukela kuhlelo Mhlanga
kunjani mfowethu
hayi siyaphila uphila njani lawe
siyaphila sibona izulu mfowethu la kethe emaphisi emarinoha la
yeba kithi linengi kakhulu
linengi kakhulu mpela
endaweni eziningi la kithi ngale Plumtree bathe emasimini sokuyiyelo lapha selibulela amabele kini kunjani
kuyafana impela mfowethu kunjalo lakhona ngapha kithi
yeba kithi indlala esiyayibona lo nyaka iyabangelwa lizulu eliningi atsho kungabi khona kwalo
ya kodwa kungona ngoba izifuyo zizokwazi ukuthi ziphile
hayi kakhulu Mhlanga sungenile kuhlelo baba uyizwile indaba
zwile indaba impela mfowethu luhle uhlelo lwenu abancane kuyadingeka bakhuthazelwe ekuregistreni ukuvota ngoba iningi labo bakhohlakele ma ukhuluma nayo umfana othi futhi mabarejiste ukuvota bathi ukuvota akubenzeli lutho so ngibona ngathi impela kufanele bakhuthazelwe bepela ukuthi mabarejiste bayoveta ngoba yibona abasesenezidingo eziningi ukudlula ezabantu abadala
kodwa khona ngapha emaphisa bayatshengisa yini ukuzinikela kunhlelo zombusazwe lokuvota
abatshengisile lamfowethu basuke basetshengise izano p f ekushayeni abantu abadala nje ba sizoya ngasekhethweni nje
labazali labo lapha nxa sokuyisikhathi sokhetho abantu basuke bethatheke nge-politics zesisu amabandla ebuya lapha lamarayisi lempupho uthola abantu sebethatheka ukudla okudla ngelanga eliyi-1 kuphela
yona into ezakala kulezi suku mfowethu abantu banikezwa irayisi kuthiwa ngezano p f asazi ukuthi izano p f kanti kunabohulumente abangaki kuleli lizwe ngoba uhulumente wonke umuntu wonke okhona ezweni umuntu kahulumente i-regardless of i-political affiliation but umuntu wonke ngokahulumente
hayi kakhulu Mhlanga siyabonga ngokungena kuhlelo ba
hayi siyabonga mfowethu
That was our listener the Chichi Mhlanga calling us from Marinoha in Maphisa. Going back to our guests, remember we have Glenys Changachirere of the Institute for Young Women Development. We also have Dr. Samuel Chindao, a biometrics expert. We had Maureen Kademaunga earlier, but we have since lost her. And we have Dr. Chipo Dendere of the campaign She Votes. Changa Chirere, coming back to you. Are you still on the line? We seem to have lost Glenys there. Dr. Chindao, are you still on the line?
Yes, I'm still on the line.
Okay, talk to our young people back in Zimbabwe right now. Why should they care about the 2018 election?
First of all, I've spoken to a lot of young men, some of them who say they are not interested in politics or they are not politicians. But I believe everybody is a politician and everyone has got their own destiny in their hands. And it is very important for the young people especially because they've got a long future ahead of them for them to actually participate in deciding their future. So I would encourage every single young man, every single young woman to go and register for the 2018 election. As you said at the beginning of the program, ZEC is compiling a completely new voters' roll. So it doesn't matter if you have registered before, but everyone has to go and register in this new biometrics registration process.
Please do stay on the line, Dr. Chinda.
Dr. Chipo?
Yes.
I know that you've got the last minute with us right now before you rush off to where you're going to. Maybe one of the things that you could just answer is, how is the response of the women in the diaspora? Are they participating? Are they helping? Are they assisting with information dissemination to the women in Zimbabwe? What is happening? I know you, being a woman based in diaspora, can you give us more on this?
I think the women in the diaspora are certainly interested. The response has been a little bit slower than we would have liked, just testing out different communities. But I think people are excited. But, you know, with politics, people are always so scared to talk about politics. The stigma that I mentioned earlier, the fear that people have. But people are warming up to the idea and to the realization that the politics is theirs, right? And their involvement, their choice to get involved or not get involved is what shapes the government that we have. So I think we're seeing a lot of good reception from women. We had the Women's March in Washington, D.C., and I think that did a lot globally to excite women, even in different countries, to say that, look, as women, we can organize things, we can have something that's powerful, it can be positive, it can be successful, it can be fun. So for me, I think politics is fun, and I think women will engage if they feel that they'll be safe and it'll be fun, and you have good, engaging conversations. So I feel very, very positive. If you just want me to give a gauge, I feel very positive. But I would say we need more women's voices. We want more women to speak up and to join and to contact us and to talk about these issues.
Thank you very much, and travel safely.
Thank you so much. Bye, you guys. Enjoy the rest of the show.
We appreciate thank you, Dr. Dendere. Tizoke Kwamuri, Dr. Chindau. Pa tichitarisa nyaya yemhirizhonga musarudzo dzapfuura, inyaya yanga ichinetsa zvikuru, takamboona kwakawanda wanda, zvikuru sei bato rezanu PF richishandisa vechidika vanonzi ma Green Bomber. Uyezve mazuva ano takunzwa kuti makempu acho akamusidzirwa, hurumende yatanga zvakare kutraina ma youth under the so-called National Youth Service. Muri kuzvionawo sei izvi? Hamuzi kuona here zvichikanganisa sarudzo dziri kuuya idzi?
Maonero andinoita ndekuti kuti maelections afambe zvakanaka, hurumende pamwe chete nemastakeholders ese vanofanira kunge vachionera pamwe chete, kunofanira kunge kune chido chokuti maelections afambe zvakanaka. Zvinonetsa ndechekuti panoitwa maelections ese pane vamwe vanenge vasingade kuti zvinhu zvichinje nekuti vari kubhenefita musystemu, nevamwe vari kuda kuti zvichinje kuti nyika ienderere mberi. Saka ipapo panoita maconflict of ideas. Chinhu chikuru chiripo ndechekuti ZEC inova ndiyo iri pakati kwekutarisa mafambiro anoita maelections, vanofanira kushandisa chinzvimbo chavo kuti vaite a lot of voter education, kuti vanhu vazive kuti maelections anorevei, vazive kuti zvokushandisa chisimba nekushandisa umhondi hasiri izvo zvinoita kuti zvonyika ienderere mberi. Nemaelections ari kuyaya, ndinoona sekuti machinjiro ari kuita zvinhu, uyezve nokuti taakugara ndakaiti yatinoti global village, yekuti maziso akawanda akatarisa Zimbabwe, ndinokurudzira vechidiki nehurumende nemamwewo mapato arimo kuti vasarambe vachiita zvinhu zvinokanganisa matarisirwo anoitwa Zimbabwe, nokuti zviri kushandisa zita reZimbabwe zvokanganisa upfumi hwenyika, sokanganisa mararamiro evanhu saka ndo mashoko andinawo.
Thank you there, Dr. Chindao. Please do stay on the line as we wrap up our show. We have some listeners teaching.
Mr. Pasi, Magadigo.
You are Mulum, Logi, Zan Inochis Zirawan, Munarum Chanochka Pisi, Wimba, Anochka Kurayu. Don't you hear me?
Mango, Trukumbra Kuti, Mutaure Futisha, Manga Mustaur. Mati.
Nyaya iri papa mandeye kuti ma ningeri ma elections akabvakuitwa ma by elections akaitwa ku Mashingo kwakabuda number inenga body ndikangoti 19,000 ande muri kuona kumusha ko kwabuda number yakadaro ya kunoda kuti kuende kunogai ma opposition ya kana kuti United Nations ipindire itarise kuona kuti kune vanhu vakaita fanika se 19,000 here ku area ikoko nekuti pane kunyepa kuri kuitwa zvezvakare vanhu vari kumusha vari kutyisidzirwa handiri muri kuona saka izvinezvi zvaakureva kuti dai ma opposition obatana otaura zvakanyanya pamusoro penyaya idzodzo handi muri kuona. Saka kana wakataura maningi zvinodzika nenyika dzese kwozouyazve patana taakuenda kumaelections pati yega yega inoisa candidate yayo asi tinozozwa kuti hanzi isusu hatisi kuda maobserva anobva kuunited nations hatisikuda maobserva anobva kune dzimwe nyika nekuti idzodzodzo nyika hatidyidzani nadzo ko handiti kana ungori candidate unogotaura izvozvo pakudii unorambidza mamwamwakuya kuzomonita nekuobserva maelections pakudii ande mukuona saka zvinhu ndo zviri kuitika muno muzimbabwe saka maelections asingabudiriri asingafambe zvakanaka nekuti muri kutobirwa pachena chena.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Pasi.
All right, my thing.
Sitate umlaleli wokugcina uzaba eMzansi. Kunjani mnumzana Zaba?
Ngiyaphila, Ntunga, kunjani baba?
Hayi, siyaphila. Kunjani eMzansi?
Hey, eMzansi kuyanetha, abe kunetha nje sisusukanyana lezi namanje hayi sokuthemba ithanga.
Alidlulanga lemvula.
Hayi cha isikhona.
Ya kuyabongeka baba. Singenile uhlelo zapha.
Ngiyabonga Ntunga. Hey mina kakhulu angilawa amanengi. Kodwa bengifuna ukukhuthaza nje abantwana beZimbabwe. Ngicabanga ukuthi thina ngesikhathi sethu sabo zanu labo zaphu ngesikhathi senkululeko leyana sasihamba kuma politics ethi iBhayibheli. Besithi siye esontweni kanti thina siya ku politics. Esikukhulumayo konke la sizama ukuthi sithelane nokuthi izanu idliwe njani sikhulumele endleweni zabo ukuthi vele nje akulala uthwesilenza lolunyelwa khona ngoba beyibo izegging yabo izinto eziningi ngezabo kodwa mina bengikhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi njengoba nje bakhuluma ngokubulawa emasingo and other things kade befanele ukuthi bengali kabahambe emhlanganeni yabo lawo beyokuza ukuthi baplanani ibese bethi mase besemabhoksini bazikhethele ngoba abantu sebekhathele ngezanu kodwa umbuzo wami wokucina yikuthi befuna ukwazi ukuthi bo nabo abancane ababhalisayo nje ama-elections njengoba kuza kuyakhona ngibone ngani into eplanekayo kathesi nje kodwa-ke bangabhalisa bazahamba yini kuma-station any station omunye lomunye uyavunyelwa yini ukuvota yumbuzo wami kuphela Ntunga.
So umbuzo lapha ngokuthi ungabhalisa uyavunyelwa yini ukuvota
any station because kule system yokuthi lapho obhalisele khona kumele uyevotela khona besenzela ubungilimbane ukurobha khona lokho kube ngabe kuyenza ukuthi ungabhalisa zithungu ngaba ku-voters roll uhambe ku-any station voting station.
Mnumzana Zaba, sizaqhubeka ngengxoxo yethu, siza kutshayela ucingo. Isikhathi sesidliwe ngumangoye. Now we have to call it a day. Zimbabwe would like to say thank you to our guests, Maureen Kademaunga, Pluto Ndabende, Glanis Changachirere, Dr. Chipo Dendere, and Dr. Samuel Chindao. Thank you, Zimbabwe, And good night. I'm Tungamili Nkomo.
Thank you, Zimbabwe. And I'm Chioniso Jani. Same time next week, every Tuesday evening. Bye-bye.